Ino inepe nuroye Studio 7 ichi tepe nura irimu Washington DC inindini evangeliminga ndichiti heino imisoroye na udzedu za nati china zita 21-2017 mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa vachizvikurudzira kuti zvidzoke kumusha kunotanga mabhizinesi nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika pamwe nezveupfumi dzotaura pamusoro peurongwa hwavamunangagwa hwekuda kusimbaradza upfumi kuburikidza nekukwezva vari kunze kwenyika kuti vatange mabhizinesi muZimbabwe. Veruzhinji vokachamadzwa neuwandu hwevanhu vekumaruva vanonzi vakanyoreswa kuvhota uhwo hunonzi neZimbabwe Electoral Commission huri pazvikamu makumi masere kubva muzana. Mutambi wetsiva Charles Manyuchi anoparura chirongwa chekusimudzira vatambi vechidiki vane tarenda cheCharles Manyuchi Sports Academy kuChivhu, icho chichange chiine vatambi vanosanganisira mimwe mitambo yakaita sevolleyball, basketball, tennis, netball nesquash. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zvichange zvichiitwa nevanhukadzi panguva ino yezororo rekisimusi negore idzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamafaifai anoti 909am 4930-1380-6080 15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am uye 2pm mazuva ose. Musakanganwewo kutifarira pafacebook page redu reVOA Shona.